Zinyanga anoti kuziva vatsvangirai kwaakatanga kuita kwaibva mune zvaitaurwa pamusoro pavo nenhepfenyuro nemapepanhau zvehurumende. Asi nekufamba kwenguva uye nekuzove kwake mutori wenhau dzemifananidzo, anoti akazove nemaonero ake avatsvangirai akasiyana neaichinzwa. Pakafa vatsvangirai, Zinyanga anoti aive muguta reBulawayo.
Ndakanga ndiri kuBulawayo, kunova nzvimbo ine mukurumbira weritsigiro MTC. Vanhu vakasangana panzvimbo yepaCity Hall vakaitawo zvavakaita mukurangarira vatsvangira, and ndaivapo nichitora mifananidzo sezvo riri basa rangu kutora mifananidzo. Chinhu chandakanyanya kuongorora chikuru ndechekuti vanhu mukuchema kwavo vaipemberera mabasa anga abatwa navatsvangirai munguva yekurarama kwavo.
Zinyange anoti semunhu anoziva zviitiko zvakakosha munyaya dzekutapa nhau, akaona zvakakosha kuti aende kuHarare kuti atore mifananidzo yekuchema kwavatsvangirai ikoko, nekuda kwekuona mhomho nemhomho yevanhu vaida kuenda kunoviga vatsvangirai kumusha kwavo kuBuyera. Zinyange anoti akaona zvakakodzera kuendawo ikoko, kunyange hazvo achiti aivai asina kunge agara akazvigadzirira.
Mubasa redu renhau, zvinhu zvakakosha kuratidza zvinhu zvinenge zvichiitika, nekuti mumakore anotevera tichada kuzoona kuti chii chakaitika. And chimwe chinhu chakandikashamadza, vamwe vanhu vesiri vebato raiva ravatsvangirai vanga varipo, vanga vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kusvika pamusha pavatsvangirai. Asi pakunaya kwakazoita mvura, yakanaya mvura chaiyo, mvura zhinji pakati peusiku, vanhu vakanayiwa, vamwe vachizvifukidzira, vamwe vachigumbatirana muzhinji hwavo kungoti vawane kudzirwa nekuti vasanyanya kutota. Asi vanhu vaiimba mukati memvura imomo vachidzana vachiperekedzera vatsvangirai.
Munambudzi wegore rakapera, Zinyange ndemumwe wevatori venhau dzemifananidzo gumi chete vemunyika yemuAfrica vakaburitswa mubepanhau rine mukurumbira reThe Washington Post nekuda kwebasa ravo. Mumwe mufananidzo wake wakaburitswawo zvekare neTime Magazine pakati pemimwe zana yeTime 100 Photos of 2018. Mubasa rake akatora mifananidzo yakawanda yavatsvangirai nevamwe vakuru vakuru, kusanganisira vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zinyange anoti zvimwe zvezvinhu zvaiiyemura pana vatsvangirai kuve munhu akazvininipisa, zvisinei nekuti vaive mutungamiri ane mukurumbira. Anoti nguva yakashanyira vatsvangirai kuBinga mugore ra2017 ndeimwe yaanonyanya kuvarangarira nayo.
Vatsvangirai ndingati ndinonyanya kutondera kuBinga kuMatnorth, inzvimbo yakangoshoreka ine vanhu vanotorerwa pasi pasi. Asi ivo vakakwanisa kuindako, tingati munguva isiri yekampeni, isiri yeelection, vachienda vanzwa kuti kune vanhu vane dzimba dzakarohwa nemheni mhuri dzinokwana kuita 6. Asi pamutauriro wavaiita nevanhu, kunyanya vanhu vave kuBinga vanotarisirwa pasi, zvakandiratidza rimwe side ravatsvangirai kuti aiwa munhu anoshanda nevanhu, ende ivo navo vanhu vaiva vakasununguka kutaura navo.
Zinyanga anoti mubasa rake anoshanda asina divi raakarerekera. Asi anoti akaisa mifananidzo yaakatora pakufa kwavatsvangirai padande mutande rake senzira yekupawo ruremekedzo rwake, achiti anoona izvi zvakakodzera nekuti vaive munhu akanaka.
Mufambiro wavakaita nezvematongero enyika, ndingati vane kodzero yekuva mumagwaro ehistory kuburikidza inini pachangu nezvashoma zvandinazvo. Chikamu chidiki chandakangosarudza kuti harega ndichengetedze chikamu ichi chigondirangaridzawo kuti neniwo pakushanda kwandakaita ndakava neprivilege yekusangana nemunhu akaita savatsvangirai, ndosaka ndakachiturika pawebsite yangu. Vanhu vazhinji vakakavha kana kutora mifananidzo yavatsvangirai, asi nguva zhinji anenge ari mapress conference, marali. Asi ini ndinovaremekedza nekuti ndakawana kwanisa kuita privilege yekuti nditore zvinopfuura ipapo.
Pamubvunzo wekuti iye ane maonero api pakuenzaniswa kunoitwa vatsvangirai navamugabe, Zinyange anoti sevanhuwo vaviri ava vane zvavakagona nezvavakatadza. Asi anoti vatsvangirai vanofanirwa kurangarirwa semunhu akarwira kodzero dzevanhu vose zvisina vakawanda vakaita apo zvaivo zvakaomesesa kuita izvi. Anoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuna vatsvangirai.
Vachamisa vakanga varipo vachifamba navatsvangirai vari mundima, vari mudiki kuna vatsvangirai kureva kuti vaitodzidza zvizhinji kuna vatsvangirai. Saka pachitambo chekuti tivafananidze, tinogona kuti vatsvangirai vakavhurira vachamisa nzira yekufamba nayo inova ndo yavanofamba nayo nhasi. Asiwo vachamisa tichiti tivape kodzero yavo pachidanho chavasvika uye chavari kutarisira kusvika, tingati vari kufamba au vachivandudza nekunadzurudza paka nga pasina kunyatso kukwenenzwerwa navatsvangirai.
Mubasa rake, Zinyange anonyanya kufarira kutora mifananidzo ine chekuita nezvekodzero dzevanhu, zvemamiriro ekunze pamwe nekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Mumwe mufananidzo waakatora ndewe mumwe musoja achirova mumwe wake kumusana achimurambidza kupfuura vanhu pakuratidzira kwakaitwa muHarare muna Nyamavhuvhu gore rakapera. Mufananidzo uyu wakaita mukurumbira mukuru sezvo wakaburitsa pachena zvakaitwa nemauto musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.